Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 29/10/2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndiri kuhwawo kuti kune imwe decision yakada kufanana neiyoyo yabudawo kune mamwe masangano achigwira kodzero dzavanhu musame case iyoyo, asi iyoyo handisati ndava ndaigamuchira kuti ndione kuti yakamira sei.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa rinoti zvakaturwa nedare reHigh Court muSouth Africa nezuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe exemption permits zvinofadza, asi vachiti pachine basa rinofanirwa kuitwa.
Kuvarambidza kuuya zvinenge zvaakuita sekuti vanhu ivavo zvavari kutaura kana kuti zvavari kunongedzera chinenge chiri chokwadi, ende munenge maakupomerwa mhosva yekuti muri kuvharidzira kuti musaonekwe uori vamunenge muchiita pasarudzo.
Hurumende inoti haisi kuzokoka nyika dzinoti dzakatotaura kare zvichabuda musarudzo dzichati wagore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda riri muSouth Africa, Advocate Gabriel Shumba vanoti zvakaturwa nedare reHigh Court muSouth Africa nezuro pamusoro pemagwaro eZimbabwe exemption permits zvinofadza zvikuru, asi vachiti pachine basa rinofanirwa kuitwa. Dare reHigh Court muPretoria, South Africa nezuro rakapa mutongo unorabidza gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa Aaron Motsoaledi pamwe nebazi ravo kusunga kuburitsa munyika iyi kana kuchengetedza zvitsvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits asisashande kusvika nyaya iyi yapera kunzwikwa kumatare. Masangano eHelen Suzman Foundation neKomsa eMusouth Africa akamirira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits akanga aguma kushanda, izvo zvakanga zvatarisana nekudzingwa munyika iyi. Tabata Advocate Shumba kuti vatitsanangurire zvisere zvakaturwa nedare reHigh Court nezvavazvinoreva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvakasiyana-siyana.
Dare reHigh Court reSouth Africa razivisa mukesi yeHelen Suzman Foundation ndiyo ine decision yatinayo kuti kumisiwa kweZimbabwe exemption permit kwanga kusiri pamutemo. Saka naizvozvo hakuna munhu neZimbabwe exemption permit unofanira kusungwa kana kubudiswa muSouth Africa. Munhu wese unenge achi unofanira kuva akagara zviri pamutemo. Asi radzosera chidzambe kuna Minister of Home Affairs kuti ngavadzokere vataurirane nemasangano anogwira kodzero dzavanhu yatingati civil society neZimbabwe exemption permit holders vacho vari paZimbabwe exemption permit nevanhuwo zvavo yatingati community or public at large kuti pamwaka gumi nemiviri iri kutevera kana kuti gore riri kutevera pabude muchakurudzo iyoyo kuti chii chingaitiwa panyaya yeZimbabwe exemption permit.
Ko hofisi yegurukota reSouth Africa rinoona nezvenyaya iyi vaAaron Motsoaledi inoti pane zvavati vataura here?
Minista vabudawo vachiti vachiri kumbodzeya zvataugwa nedare iri. Chechipiri chatingada kuzivisa vateereri ndochokuti minista vanogona kuita yatinoti appeal kana kuindisa nyaya kuSupreme Court of Appeal, asi vasati vasvika kuSupreme Court of Appeal vanoita imwe inoi application for leave to appeal. Izvo hazvo hazvina kunyanya kukosha uko, zvino chatongofanira kuziva ndechokuti vanogona kuindisa nyaya kudare riri pamusoro. Vanogonawo kuti handishaiti izvozvo, ndava kutenderana nezvataugwa nedare kureva kuti pava ne gore rose vari paZimbabwe exemption permit vachikwanisa kugara muno sokuti hagwa kwaitwa nedare.
Vashumba, mibvunzo iri kunyanya kubvunzwa nevanhu ndeyekuti saka nyaya yekuapplya kurinyuwa kana kuti yema waivers kana kuti yatanga tichiti kuinda kumainstream permits vanhu voramba vachiapplya here kana kuti vomira?
Izvo zviri musarudzo yemunhu umwe noumwe oga oga, nokuti chikuru chatee tichifanira kutarira ipapo ndechokuti tichakamirira kudero hapana chaunoshayiwa kana kuti chingakanganisa kuti uapply. Kuapplya kune rubatsiro rwakunogona kuita kuti ukabudirira, let's say uri kuenda kugeneral work visa wa apply wapewa 5 years zako pakupezera wakuwana permanent residence, nokuti kota haisati yataura nezve permanent residence. Saka unenge une protection yakadarika munhu ari pa ZEP asati aapply ba mainstream permits, nokuti ukamirira kuti zvichaobuda musarudzo dzeconsultation iyo yatatichitaura yekuti minister vai vadzokere kuvanhu vavhunze. Chinonesa ndochokuti pakuotsva kurudza apa maZimbabwe exemption permit holders haasviki 200,000 uko zvino. Ko what civil society yakamirira maZimbabweans haina kuwanda zvokuodarika vachauya vachipawo pfungwa dzavo vari muSouth Africa. Saka unogona kuona kuti pakupedzisira zvichadzokera zvekuti ko hoi zvabuda musarudzo zvati ngazvichimisiwa kana kuti ngavapiwe gore rimwe kana kuti makore maviri, asi unoramba upenyu hwako hwamangwana husina kunyatsomira zvakanaka. Zvasiyana nomunhu unenge aapplyra general work visa akawana 5 years, abva pa 5 years izodzo aapplyra permanent residence. Saka zvinenge hazvo zviri kumunhu kutoita sei.
Senyanzvi munyaya yerudzi ugu, imi vashumba munofungei nezvabuda kubva kudare panyaya iyi? Pane zvimwe zvamuri kuwa here?
Tinofara zvikuru ne decision rabuda mukoti iri. Ndiri kuhwawo kuti kune imwe decision yakada kufanana neiyoyo yabudawo kune mamwe masangano achigwira kodzero dzavanhu musame case iyoyo, asi iyoyo handisati ndaigamuchira kuti ndione kuti yakamira sei.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari zvemukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzokoka nyika dzavakati dzakatotaura kare zvichabuda musarudzo dzichaitwa gore rino kuti dzizoongorora sarudzo, vachiti vachakoka chete nyika dzichada kuuya kuzoona kuti sarudzo dzichafambiswa sei. VaMnangagwa vakataura izvi pamusangano weMiners for Economic Development Convention wakaitirwa mumahofisi eZANU-PF Convention Center muGweru neZuro. Vakati Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine runyararo pasi rose, uye hapana nyika ingavadzidzisa nezveutongo hwekutsa ruzhinji hwavakarwira hwavanoti vachachengetedza. Mukusiya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinogona kuratidza kuti sarudzo dzacho dzichange dzine makakatanwa akanyanya, nekuti kana dziri sarudzo dzinenge dzichiitwa mune zvakanaka, handioni paine dambudziko rekuti vanhu ivavo vanenge vachitaura zvisiri izvo kana kuti vanenge vari kutaura zvisati zvabuda vauye voratidzwa kuti zvindo zvataita, vonyadziswa kuti zvamamuchitaura nezvataita maratidzwa kuti mangamuchitaura zvisiri izvo uye zvamusiri kuziva. Saka kuvarambidza kuuya zvinenge zvaakuita sekuti vanhu ivavo zvavari kutaura kana kuti zvavari kunongedzera chinenge chiri chokwadi, ende munenge maakupomerwa mhosva yekuti muri kuvharidzira kuti musaonekwe uori vamunenge muchiita pasarudzo. Saka ini ndofunga kuti kana dziri sarudzo dzakajeka, vanongodaidzwa vonzi uyai wouya votarisa kunyora magwaro avo todarika nyika yedu yopfuurira mberi.
Takanzwa vamunangagwa vachiti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine runyararo pasi rose. Munobvumirana nazvo here izvi?
Kusanzwisisa chinonzi runyararo kuti chii? Pane runyararo rwekuti vanhu vanenge vachifa vakanyarara. Semuenzaniso, tina deputy headmistress akazviuraya mazuva apfuura achiti mari yandiri kutambira haisi kukwanisa kuti ienderane nezvandinoda kuti ndirarame nemhuri yangu. Svondo rino rapera iri pane mupurisa zvekare akazviuraya kuparire nyatwa achiti mari yandiri kutambira haisi kuita kuti ndive nechiremerera sababa wemhuri. Tini zvekare vanhu vakaita sevakwegma pensioners edu vanorara mumadhorobha vachimirira kuti vapiwe mari imwe yacho isingatikwani kuti akwire bhazi kudzokera kumba. Vanhu ivavo vanogona kusawana mukana wekuti vataure zvinyuto zvavo zvikuru sei nenhau yekuti hakuna anoteerera. Kusaridzwa kwepfuti kana kusaona vanhu vachiita mhirizhonga hazvirevi kuti nyika inenge iine runyararo.
Totarisawo iwo musangano wezvicherwa wakaitwa neZuro, zvii zvamungataura pamusoro pawo?
Musangano waitika kuGweru Miners for Economic Development unoratidza kuti nyika yedu yakananga kusiriko panhau yezvicherwa. Inoratidza kuti zvicherwa zvedu zvaakucherwa nevanhu vanenge vachitariswa kuti vabva mubato ripi, zvisinei nekuti vanhu ivavo havakodzeri kunge vachipinda mune zvekucherwa. Kana vari mubato riri kutonga, vanhu ivavo vanopiwa mukana. Saka zvicherwa inhaka yenyika, haisi nhaka yepolitical party. Mukaona makupa maclaim yekuchera zvicherwa zvenyu muchitarisa munhu kuti ane membership cards yepolitical party. Izvozvo ndozvinoita kuti nyika dzipedzisire dzakuita sezvinoitika kunana Central African Republic kana kunana Democratic Republic of Congo. Zvinokonzera kusagadzikana munyika ende zvinokonzera kuti vanhu ivavo vamunenge muchipa maclaims asi vasingakodzeri vamwe vacho vanozopedzisira vamawarlord chaiwo nekuti vagara vasingafaniri kunge vari munzvimbo iyoyo in the first place. Saka idambudziko guru kana muchitaura pamusoro penyaya dzemining muchichera maminerals enyika asi muchinoita meeting iyoyo mumahofisi epolitical party. Zvinoreva kuti kunyange nyanzvi dzezvekuchera hadzikwanisi kupinda mumusangano iwoyo nekuti unongori musangano wezvematongerwo enyika.
Avo vanga vari muguru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chegore rega rega chaMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinoitwa nebazi rehurumende yeAmerica cheUnited States Government's Young African Leaders Initiative kana kuti YALI, icho chiri kuitwa pari zvino muAmerica, chinopa vechidiki mukana wekudzidza kwezvikoro nemakambani kana masangano akasiyana siyana. Studio 7 inotaura nevari muchirongwa ichi tichinzwa zvavari kuita nekwavakananga. Nhasi tina Youngerson Matete, mukuru wesangano reproject Vote 263, sangano rinodzidzisa vechidiki nyaya dzezvematongerwo enyika akanaka, kodzero dzevechidiki musarudzo uye kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga navaMatete nezvechirongwa ichi.
Aiwa, handisati ndatama ndichiri mugari weZimbabwe, ndauya muno mudzinda weAmerica munyaya dzezvidzidzo zvangu zveleadership iri tiri under Mandela Washington Fellowship inosanganisa vechidiki vese vari across muAfrica. kuvaunza kuAmerica kuti vadzidze nezveleadership munzira dzakasiyana dzavanoshanda vari vavasanda vari muCivic Track yandova yandinoshanda mberi yandinoshanda nevanhu zvita zvecivic education vamwe vanenge vari mumabhizinesi vamwe vanenge vari mumapublic leadership. So ndochirongwa chakafambira kuAmerica chatiri muno for mawiki anokwana mafika anokwana kuita 6
Yangason chakaita kuti ati 2023 ndoda kuenda kuYali chii?
Sekutanga ndechekuti inini semunhu anoshanda asikurudzira nyaya dzekutonga kwejekerere nenyaya dzatinoti nyaya yeconstitutionalism, nyaya dzekutonga zvakanaka muZimbabwe. Takaonawo zvakakodzera kuti ndinge ndichifambawo ndichiuyawo kuno kuYali kuAmerica ndichiona kuti vamwe vanombozviitawo sei. So that patinenge takurudzirawo nyaya dzatinenge tine yatinoti pachi experience from other countries. Kune dzimwe nyika vanozvitawo sei and beyond that, chitambo chitarisiro yedu ndeyekuti patinodzokera kumusha tinge chikwanisawo kuapplya maskills atadzidza mumuzinda weAmerica manyaya dzezvekuti maelections ari patoti mafree and fair elections anoitwa sei and the role yemacitizens ndeyekuti inge tichiachwa mafree and fair elections. And beyond my elections, which what is role in a country when I'm a citizen to promote a not a democracy and to have a particular movie about promote a good governance, a culture, a good respect of my human rights, a culture, who create a society that is corruptive. So those are the things that they expect of you send it to the norms of the America. So I'm saying it's no, it's all implement kumushatadzokera muna August going forward nemakore anenge achiteera nekutora chitsvaki nyika yedu ivewo nyika inorespectwa pasi rese. Zimbabwe inosikamwa zvisingaiti paunongosvika wakatani Zimbabwe people feel excited but nyaya yacho ndeyekuti yakusikamwa but inosikamwa zvakashata. Saka toti kana tadzokerawo kumusha tinge tichinogadzisawo nyika pamwe chete sevana veZimbabwe.
Mumwe wevechidiki ari muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative kana kuti YALI 2023, Yangason Matete ari parunare kuMichigan State University naEvans Zininga weStudio 7. Chikwata cheZimbabwe Cricket chiri muBulawayo nhasi umo chiri kutarisirwa kutamba mitambo yacho yechipiri yeICC Cricket World Cup Qualifiers kana kuti Super 6 nechikwata cheOman. Mutambo uyu uchaitirwa muQueen's Sports Club nhasi. Mushure memutambo uyu, Zimbabwe iri kutarisirwa kutamba neSri Lanka nemusi weShondo. Zvimwe zvikwata zvapinda muSuper 6 iNetherlands, West Indies neScotland. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo ari muBulawayo musi wetu Hadebe.
Matimu ese apedza kutamba mitambo yavo yekutanga kumaqualifier aya ari kuitika kuno muno muZimbabwe. Kwanga kune magroup 2. Imwe yanga iri kuHarare, apo kwanga kune chikwata cheZimbabwe, Netherlands, West Indies, Nepal neUnited States of America. Kuzoti kuno kuBulawayo kwanga kune Sri Lanka, Scotland, Oman Island, iyezve neUnited Arab Emirates. Saka zviri kuitika ndezvekuti pamagrupu maviri aya, matimu matatu ekutanga pagrupu ndoo anogona kuti ange achienda vanoti iSuper 6 vanenge vachienderera mberi kuSuper 6 kurakidza kuti kugroup A kwanga kune maChevrons Zimbabwe kunenge kuchienda Zimbabwe. Iyo Zimbabwe yakatamba mutambo 4 ikawina yese. Kuzoti kuchaendawo Netherlands. Netherlands yakawina 2. Kuzouya West Indies nayowo yakawina 2. Kugroup B kunenge kuchienda Sri Lanka, Scotland neOman. Saka tiri kuona kuti matimu aya ari 6 ndo anenge achienda kuSuper 6. Vakuenda kuSuper 6 munoenda nemapoints enyu makawana kugrupu renyu, asi munonge muchidropa mapoints ematimu asina kukwanisa kuti ange achienda kuSuper 6.
Izvi zvinorevei?
Zvazvinoreva apa ndezvekuti fanikati katarisa mutambo weZimbabwe, Zimbabwe yakakunda Netherlands. Netherlands iripo mu Super Six, saka mapoints aya anoverengwa. Zimbabwe yakakundawo West Indies, mapoints aya aripo, saka inenge yakuenda ine 4 points. Asi mapoints enapal newe United States, nekuti matimu aya haasi kuenda kuSuper Six, anodropa off kana maakuenda kuSuper Six. Saka ndo zvinoitika.
Pazvikwata zvese izvi, matimu mangani ari kutarisirwa kuti akwanise kukunda kuenda kuWorld Cup?
Matimu achapedzisira ari pamusoro ndo maviri ndo anenge achienda kuWorld Cup, kunojoina dzimwe timu 8 dzatopinda kuWorld Cup parezvino. Saka Zimbabwe ichazotamba neSri Lanka, ichazotamba neScotland, ichazotamba futi neOman paSuper Six up. Uzosanganisa nemapoints 4 vakatakura vachibva nawo kuGroup A kuti vange vachiona kuti vanotamba sei. Saka tiona kuti parezvino vaita mushe iyo Zimbabwe kuti inge ichiwina mitambo yayo yese. Iyezve izvi zvaita kuti vanhu vazhinji vange vachiuya kuzoona Zimbabwe ichitamba. Asi ichasangana ne Sri Lanka. Sri Lanka isati yamborowa. Iyezve ichatamba neScotland. Scotland yakarowa kamwe chete ikawina 3 mitambo yavo, kuzoti Oman yakawina ka2. Saka kune ka stiff competition kari kuuya paSuper Six, but tinotarisira kuti inge ichiita mushe. Mutambo wavo unenge uchinakidza chaizvo ndowe apo vachitamba neSri Lanka, nekuti Sri Lanka haisati yarowa. Ndozva takatarisira.
Muri kuona Zimbabwe ichibudirira here kuenderera mberi?
Sekuona kwangu, Zimbabwe neSri Lanka zvinogona kuti zvinge zvichienderera mberi. Asi kune chikwata cheWest Indies chinogara chinetsa, kuzoti iyezve Netherlands. Netherlands ndeime timu yatikati iri unpredictable, inogona kunge ichinetsa. Asi sekuona kwangu, Zimbabwe neSri Lanka zvinogona kuti zvinge zvichienderera mberi.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadeve achitaura ari parunhare kuBulawayo naMarvelous Mutanga Nyauye weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuChronicle mune nyaya pamusoro pemurume ane mudzimai wake vakabara vana vana gore rapera, vari kukumbira rubatsire mushure mukurwara kwevana ava, avo vari muchipatara cheKwekwe General Hospital. Baba vevana ava vamukotosi chineripi vanobatwa panhamba dzinoti 0719085717. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ava Macmillan ava ndotaura kuti no vanga vakadhakwa pavakataura nyaya dzavo dzeGood Mafia idzo, ndavaregere kunyepidzira kudzungaira. Kasi vanga vanwa kambwa here? Vanga vanwa guka? Vanotaura zvinhu zvakadaro zvekuti vanga vakadhakwa. Ndavarege kuti tange takadzungaira kaisu maZimbabweans. Vaudzei kuti takavatsamwira. Rwendo runoro muchaona zvatichaita zvedu musi wa23 August. Mukomana ari kupinda.
Magadi vashamare Studio 7 muta atresi pajeji. kugwinya. Ah, iva munangwa gwaruti kwai vada kusungisa vakaswerere kuti kwai vasadzoka munyika. Ivo pakaiva vapa vakadzoka vachiri vaboda jambini vachidzoswa nachiwenga, navachiwenga namasoja vachikurova kupuwa mugabe vakasungiswa nani. Kwenyika ndiyave here vamunanga gwanaini. Munhu wesara kugara pachigara apa problem inozongoitika ndiyo kuti munhu anga kufunga kuti kambani ndeyake. Ndodambudziko riri kuitika pavanhu vanogara pachigaro apa. Vakaswerere vanogona kuti vane mhosva dzavo bhati itori vaccine yenhankiri ndo vaccine yezanupiezi vakaswerera. Ngavadorova chako chako vainjekte chako chako kutoinjekta kune mutsindo nechindo zvitoripo.
Pastudio 7 mahadini vambotaurawo pamusoro pepati yechigibhiwe iri kutaurwa. Nhaye vamunangagwa munohle here kuti kana maziwa mozorambira pachigaro nechisimba muchiitira kuti vamwe vasataura heni mozovasungira mozovakandisa mujiri kuitira kuti mugovosara muchigara pachigaro mogara kusvika pachigaro kusvika rini nokuti vanhu havachakudi. Munozviziva kuti ZANUPF hapana sina achaida chero imwa chai chaiyo chero huku chai chaiyo kana mombe kana mbudzi inotoziva kuti hai izvi zvakadhakwa izvi. Saka there is no need yokuti muwedzere mutemo muchiziva kuti maziva sekuti pachigaro mucharamba muripo kana kuti mushakunda umupafa huri pachena vavo.
Munaiashamurava westudio seven, kurudziro yangu yendinayo ndeyekuti vanhu isu vavhoti dai zvaibvira neruzhinji rwedu tavhotera sikosi kuti tikwanise kukunda tisavhotera zvimapato zvidiki because amwe mapato anotoitwa nenhanikiro iripo bato riripo riri kutonga rezanupiefu. Saka vane vachitoti mana vanhu vapatsanuke vachienda kumamwe mapato. Saka isu vavhoti dai tatinouchenjeri ngativhoterei bato tinoona kuti rinotiyambudza retikosi. Isu vavhoti tisitofanira kuti tizvifungirisi tivhoterei bato tinoona kuti ndiro richatibatsira.
Ndokuti ndingabude idingabude kumbopinda Chamisa. Chamisa zvikaramba tinopinzawo mumwe inga akakabviswawo vamugabe wanhu kuchinzi ED ndo achagadzirisa Zimbabwe asi zvakaramba. Naiye ngabve kunopindawo Chamisa. Chamisa zvakaramba tinopinza mumwe anenge chiti unokwanisa kwete kungoita zvokungoti yeye ED ED fea tivhoteri ZANUPF hakuna zvakadai. Hakuna mbuya iyoyo inovhotera ZANUPF. Nyangwe nene muyuthi andizovhoteri ZANUPF. Hakuna izvozvo, hakuna.
Dhini yechidhara yechidiki maoni rangu pandakazvikuirizvi ndava muregedza apinde munyika varege kumusunga kupinzowo ambovadhistebwa mavhoti sezvatakamboitwa mutungamiri wedu nakupe last election apo. Ndava musiye akasungirira apinde uyo ndavarege kumusunga. Kuna purezidhendi uchamisa topakurudziro simbiso musatye isu vechidiki tiri kukuvhoterai tinemi 2023 mukupinda muparriamendi ndimi mukuisa shanduko muzimbabwe budiriro. Aiwa tako kudai nguva yenyu yasvika kana vakavawata sei varege vavawate vega unanakasukueri vavo vachirisana. Aiwa imi vakapinda dhini mufana anoteerera nhepenyuro zvekudaro vanoziva nomuti sanchinji kuvanyebva ndipamachiwesta apo paurungwe kurudzira vechidiki kuti ngativhotiri mukomana apinje zvake tivona budiriro.
Makadii makadii vashamarari pastudio 7 ipapo ndine mashoko angu maviri andiroda kuti ndisvitse kune magweta kana kuti varume vakamiririra zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa varume vanomirira kodzero dzavanhu vari munyika yesouth africa. Ndoda kuti varume sando dzenyu ndoda kuti ndikurudzire mhuri yezimbabwe iri musouth africa kunyange nekune dzimwe nzvimbo se vari kumiririrwa nevarume ava vemagweta anomira kodzero dzavanhu ava ndoda kuvatenda zvikuru. Ndokunonzi kudzidza ikoko kana kuti nyika ine vamiririri kana kuti ine vanhu vanoverengwa ndokunonzi kumiririrwa ikoko. Todawo kutendai varume ndirawo kutendai zvikuru nebasa ramakaita. Mwari vakutungamirirei, Mwari vakuropafadzei. Ruzhinji rwenyika yesouth africa iri musouth africa ngatibatanei kutenda mhuri iyi nokuti vanhu vakashanda zvinoshamisa nezita rajesu kristu. Amen. Baba Prophet Chinokure maita.
Ito zange dziri pfungwa dzivamwe vatereri dzisine ine Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti mosvera zvakanaka.